Zimbabwe maratidza chido chikuru chekugadzisa matambudziko akatasana nenyika apo vakuru vakuru vemachechi pamwe nevatungamiriri vezvematongerwo enyika avo vanosanganisira mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa, mutungamiriri weNational Constitutional Assembly vaLaugh Momaduku nevamwe vaungana muHarare pamusangano wekunamatira nyika kuitira kuti nyika ibudirire zvakanaka uye murusununguko.
Vana vari kuneseka panguva ino takaema kudai baba wedu tinondokumbira ruregerero runobva kwamuri ngekuti ngegwinyiso takavaona vana veisungwa veiiswa muchitirongo zvikatitambudza mukati mwemwoyo yedu kuti chiini choitika. Nguva imweni kusungwa hapana chavanoziya. Tinondokumbira kuti vana vamwakatipa vakure kudai ngemakurire akaita mambo Jesu, Luke 2:52. Mwakakura mambo Jesu mukati mweruziyo, mukati mwekudiwa nevanhu nemukati baba wedu mwemwiri wenyu. Tinondokumbirawo kuti vana vamwakatipa baba wedu mutidetsere tikone kuvakudza kudai ngezvomunoda Mwari. Mwoyo wangu mwe wedu unorwadziwa semabhishopi, semacaptains of industry, semaleaders, senation, tichiona vana vedu panguva ino baba wedu yokunaya kwemvura vamweni vechiri kuwange ngwena kuenda Joni kootsvake chokupona ndicho. Asi vana vevapfumi Mwari vanomburuka ngendege. Mwari tiregererei, tinokorera. Tinokorera Mwari, tinode kudetserwa ndimwi. Vana vevarombo vanoryiwa ngengwena, kuryiwa ngemhondoro mukore unou. Vedu vechidarika ngezvikepe, vedu vechimbururuka nendege.
Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vati musangano uyu ndewokuunza Zimbabwe yose pamwe chete kuitira kuti paitwe hurukuro dzekutsvaga nzira dzekupedza gakava riri munyika.
Hokero yataita iyi yanga iri yekuti tiparure nyaya yekuti nyika yedu yeZimbabwe ikatanga kutaurisana. Nekuti pane zvinhu zvakawanda zvisati zvagadzirisika. Makakava atinawo munyika ari kukanganisa zvinhu zvakawanda. Saka tangatichiti isu semakereke tigadzire nzvimbo yekuti inzvimbo yokunamata asi kumutsa mweya wekuti nyika ingatanga kuwadzana zvekare.
Vamutata vati kunyange hazvo vamunangagwa vasina kuuya mbune vafadzwa nekubudirira kwemusangano uyu. Vamutata vati danho repiri ravachatora semakereke nderekugara pamwe chete navamunangagwa navachamisa vokurukura zviri kunetsa munyika.
Tinofunga kuti isu nyaya yabuda apa inotoda kuti tibva panapa tinonokokera vamunangagwa navachamisa kuti vasangane manzwa vese vachitaura kuti ndozvavanotarisira. Saka makereke akamirira kuti vachita izvozvo. Ndofunga ndo next step yatinoda kuti titore. Tiri kuti utungamiri hwemakereke tigadzire tione kuti ndevanani vangaenda. Vanoona mutungamiri wenyika kuti zvingaita zvarini kuti vasangane navachamisa kuti bopoto iri ripera.
Vachitaurawo pamusangano uyu vachamisa vatenda vedzisvondo nekuumba mukana wekuti nyika ite hurukuro dzekupodzana pamwe nekuumba nyika.
Pagungano ranhasi taona sokuti inhanho yokutanga yebasa riri kuitwa nemakereke. Tinotenda makereke nokuti makereke haana kwaakarerekera. Makereke kunyanyanyanya ZCC, vana UDASOS, vana ABC vaita basa guru zvikuru rekuunganidza vemapato, rekuunganidza vatungamiri vakasiyana siyana. Ndo zvatinotarisira kuti zvivandudzwe zvigadziriswe zvakanaka, tikava nechechi yedu ichitungamirira zvepanyika kuti tikwanise kufamba tichigadzirisana, kwete kuusha vokunze. Asi kana zvarambawo zvine zvakuda kuti vokunze vabatsire kuti nyika yedu igadzirisane. Nyaya yegakava riripo rigadziriswe, nekuti harigadzirwi nenyaya yekuti tive tichiviga misoro yedu muvhu semhuka inonzi ostrich.
Vachamisa avo vasina kuenda kumusangano wakakokerwa navamunangagwa nezuro vatiwo hazvibviri kuti pasati pave nekuvimbikana vokokwa kunzvimbo yakarerekera kubato reZANU-PF.
Chinonetsa pastate house ndechekuti inzvimbo yakarerekera divi rimwe chete. Haugoni kushaidzwa kumba kwemunhu wonzi uya tizotaura nemamu nekusanzwisisana. Ko kanopinda mukatadza kubuda mumba make Saka isinoda kuti zvinhu izvozvo titange tagadzirisa kuvimbana. Hakuna munhu anongoti ngati tamba tose tisati tawirirana. Ngatiwirirane mafambiro, tawirirana. Chechi ndiyo inogona kutibatsira kuti yananisa. Tawananiswa pamwe chete, tochitanga kukokana kudzimba. Kungava kudzimba dzinogara vamwe kana kudzingagara vazhinji. Izvozvo zvinozouya asi tambowirirana kuti donzo rinofanira kugadziriswa neripi chokutanga. Chechipiri, pane nyaya dzakawanda. Ndine maMP kutaura kudai andinotungamirira asi kurara mudzimba vamwe vari muzvitokisi. Izvozvo zvoda kuzvigadziriswa nokuti hatigoni kutaurirana umwe akasungwa muromo. Hatigoni kutaurirana umwe akasungwa maoko. Saka toda kugadzirisa nyaya yokuti mauto edu anoita basa rakanaka munyika. Ngaadzokere kumabharaki munyika mawane runyararo vanhu vofamba zviri nyore. Vanhu vasatongwa nekuti nyaya yekuti uri bato rakati. Zvagadziriswa izvozvo nyika iri inofamba zvakanaka.
Mumwe wamadzimai apinda musangano wanhasi vachibva kuguta reBulawayo, amai Ngani Mukadla, vati zuva ranhasi rava patariro yekuti zvinhu zvinogona kugadzirisika munyika, asiwo vati havana kufara nekusauya kwemutungamiriri wenyika kumusangano wanhasi.
Dai vauya kwazvotaurawo sevanhu vese tiri pano pano, semunhu anga tadaidzwa tese. Dai vauya, ndavura kunge kuti kusauya kwamebva rokuti ti uyu haana kuyawo kwavo nezuro. Saka ndoda kutiwo ndisaende kwaari kuda kuenda ikokoko. Saka ini hazvina kundibatwa zvakadai vauyavo sapurezidendi wenyika vakauya kuzokubandira zvotaurirana nevanhu vari pa. Vakazova mashoko achitaura nemabhishop nevanhu vekuchechi. Because vanhu vekuchechi vada kubatanidza ivo semutungamiri, vada kusimudzira ivo semutungamiri kuti vaite wisdom. Vakapiwa wisdom, vakuda kutonga newisdom yamwari ndofunga zvingakufamba.
Vataura pamusangano uyu vakamirira vechidiki Muzvare naMatai Kwekweza, vatiwo shuviro yavo ndeyekuti panotaurwa zverunyararo pataurwe chokwadi chezvakaitika. Vati zvakakosha kutaura kuchikorwa kwakaitwa kodzero dzevanhu, vakatyora kodzero idzi vobvuma pamwe nekukumbira ruregerero pasati pataurwa zverunyararo.
Isu vechidiki tinenge tichida kuti tisvike panzvimbo panenge pachitaurirwa vanhu chokwadi. Tinenge tichida kuti vanhu vatangire pakutaura zvinhu zvakaitika sezvazviri. Vanhu vakwanise kutaura kuti kana paine human rights violations akaitika, kana paine vanhu vakakuvadzwa, kana paine vanhu vakafa, kana paine vanhu vakakanganisika, tikwanise kutanga tazvitaura izvozvo. Nekuti usually vanhu vanokuvara kana panhu pachinge paipa, kana panhu pachinge pava kuita noise, vanenge vari vanhu vanenge vari vana vechidiki. Saka tinenge tichida kuti tange tabvuma kuti zveshuwa pakakanganisika. Nekuti hatingangosvike panzvimbo tichitanga kuti peace tichiudza vanhu kuti regerai regerai, but hatisi kuacknowledge kuti pane zvakaitika, hatisi kutaurirana uyezve kuti vacho vakakanganisira vamwe vachazoitwa sei. Saka isusu vechidiki tisinge tichida kuti nhaurirano yepeace ive holistic, include zvinhu sezvakaitika, include vakakuvara, vakakuvanzwa, include maaspects ese ayo, kuitira kuti zvive zvinhu zvekuti tinenge tinyatsofila kuti tarepresentwa uye voice redu rinenge richinzwika.
Vachitaura vakamirira vamunangagwa, amai Opa Muchinguri Kashiri, vati zvaitwa nevedzisvondo zvakanaka uye zvakakosha sezvo zviri kubatsira mukubatanidza vanhu. Vakakurudzirawo kuti munhu wese ave nechekuita mukuunza runyararo munyika.
Constant interruptions and prayer of this nature are positive and will help foster continued dialogue between government, the church.
Kusangana neminamato yakadai zvakanaka zvikuru uye zvinobatsira panhauriranwa pakati pehurumende, chechi nevanhu vese. Makungano akadai anotibatanidza sevanhu vamwe.
Vedzisvondo vanamatirawo mutungamiriri wakanaka munyika, kupedzwa kwehuori pamwe nerudo munyika. Musangano uyu wakokerwa neZimbabwe Council of Churches, Zimbabwe Catholic Bishops Conference, Evangelical Fellowship of Zimbabwe pamwe neUDOCS. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Rutendo Mawere.